nakisha na nalinda ni avo vese vakandirwadzisa nguva yangu vachitambisa my sleepless nights kwa isararika maizviita makawadi muchindiona sebaranzi ndikati yelo mwari ndanzwa nekuchitwa tumira ngirozi zita rake anonzi enji inyama pamwe vese mavheji kune maexi angu ese heyo meseji
Yeah. Rest in peace, my ex ese. Rest in peace, my ex song ese. Rest in peace, my